Vanyori vakawanda pamwe nevakamboshanda navahove vanoti varasikirwa zvikuru nekushaya kwavo uye vanoti zvinorwadza kuti vashaya vari kure nehama neshamwari dzavo. Munyori werimwe remasangano anomirira vanyori munyika reZimbabwe Writers Union zvakare vari murayiridzi pachikoro cheUnivesity of Zimbabwe vaMemory Chirere vati vahove vakaita basa guru pakudzidzisa vanhu kunyora munyika uye vachagara vari mupfungwa dzevazhinji nguva yose.
Zvinonetsa kuti ugamuchire kuti vanhu vanenge chenjerai hove vanofa. Hungu tinorwadzikana nokufa kwavaita, asi mundangariro dzedu munhu uyu mupenyu.
Vakambovasachigaro weZimbabwe Writers Union vaDavid Mungoshi ndemumwe avo vakashanda navahove vatiwo varwadziwa nekushaya kwavahove.
Dai kuri kuda kwedu vangadai vasina kutisiya. Tinogamuchira hedu hongu kuti ichasvika nguva kwatiri tese, asi pane vamwe vanhu vekuti zvikuru vakatarisa zera rake. Munhu anga achiri within population yayo yevanhu vachine simba rekuita basa, tanga tichawana zvakawanda kwavari. Saka zvinotirwadza sevanyori, asi pane ukama neushamwari wanga uripo ndozvinonyanyisa kurwadza izvozvo. Ndosaka maona tichisvika pano.
Imwe shamwari yavamungoshi vachiri kure chiri kure ndemumwe avo varwadzikana nekuti vahove havana kuwana mukana wekuparadzana neshamwari dzavo.
Chinhu chinorwadza kuona itarenda rakadaro risingobvutiwa kutanhiwa naMwari kunge ruva ranga raibvawo zvaro, asi isu kwatiri harisi ruva ranga raibva.
Vamungoshi vati chinofadza chete inyaya yekuti vahove vane zvimwe zvinyorwa zvavasiya zvisati zvaburitswa.
Uye totarisira kuti izvozvi dzimwe nguva pane zvimwe zvinyorwa zvavakasiya. Ndanga ndichitoudza mhuri mukati umo kuti pane rimwe ravakanditumira inini remapoems, zvikanzi verenga muzukuru. Ndikaverenga vakazoti ndiani wanofunga kuti angandiitire batanidzire nevanhu vekuZPH. Ndikaita izvozvo, saka ndisingazivi kuti vanga vasvika papi.
Amai Irene Stanton avo vakashanda navamungoshi apo vaive kukambani inodhinda mabhuku yeBaobab Books, iyo yakadhinda bhuku ravahove rinonzi Bones, vati varasikirwa zvikuru nekushaya kwavahove. Vahove vakabuda munyika muna 2001 sezvo mafungiro avo ange asingaenderani nehurumende yavaRobert Mugabe. Panguva yekushaya kwavo vahove vange vari International Writers Project Fellow paBrown University Watson Institute for International Studies. Vahove vakanyora mabhuku akawanda akaita samasimba evanhu naBones, iro rakahwina mubayiro weNoma Award for Publishing muna 1989. Vahove vakapiwa mubayiro weZimbabwe Writing Award muna 1987 pamwe neGerman Africa Award for Freedom of Expression muna 2001. Vahove vakamboshanda semupepeti wenhau kumoto vakazoenda kuZimbabwe Publishing House, uko vakashanda semupepeti wemabhuku. Vakazobva kuZimbabwe Publishing House vachinoita writer in residence paUniversity of Zimbabwe. Vakashandawo semutori wenhau weInterpress Service News Agents vari muHarare. Vahove ava vakamboita sachigaro weZimbabwe Writers Union vasiya mudzimai nevana vatanhatu, uye pane urongwa hwekuti mutumbi wavo utakurwe kubva kuNorway kuitira kuti uzoradzikwe kumusha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.